This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 15 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tendo watu makwanisa kwa vanesu mchurongwa chedu chanasi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu nchiti ezinezuru mchurongwa chedu chanasi.
Paramende inotanga kuziya budget regore rinouya paine kunetsana pamusoro pekutyorwa kwebumbiro remitemo negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Vashandi vehurumende vopinda musoro rekisimusi vasina mabonasi avapiwa zororo vasati vapiwa mari dzavo dzebonasi.
Vabereki vokurudzirwa kudzidzisa vana vavo pamusoro pezvirwere zvepabonde.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare reNational Assembly nhasi ratanga kuzeya budget regore rinouya asi izvi zvanonoka kutanga sezvo bato reMDC inotungamirwa naVamogeni Tsvangirai range richiti gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakatyora bumbiro remitemo apo vakatora budget iri sezvo vainge vasina kupa mari kuhurumende dzematunhu pamwe nemakomishen sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo. Ivan Chifira anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeMDC mudare iri vaInnocent Gonese vaudza dare iri kuti bumbiro remutemo rinosungira kuti zvikamu zvishanu kubva muzana zvebudget rese zvinofanira kupiwa kuhurumende dzematunhu, asi vaChinamasa havana kuita izvi mubudget ravo ra2016. Vatiwo bumbiro rinosungira kuti makomisheni ese anoombwa pasiparo apiwe mari dzavo pabudget iri, asi izvi hazvina kuitwa sezvo mari dzemakomisheni aya akaita seresarudzo dzakapiwa pasi pebazi.
We now have a situation where, for instance, their allocation.
Zvikuitika pari zvino ndezvekuti makomishen ari kupiwa mari pasi pemapazi ehurumende uyezve zviri kuitika kutyora bumbiro remutemo.
Vagonese vativo vaChinamasa vanofanira kukumbira mvumo yedare pakushandisa kwavakaita mari zvakapfurikidza pabudget regore rino. Vati nekuda kweizvi paramende inofanira kumbomira kuzeya budget iri dzamara vaChinamasa vagadzirisa izvi. Mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vaudza dare kuti vanobvumirana nemaonero avaGonese, asi vaChinamasa vati pari zvino havakwanisi kupa mari kuhurumende dzematunhu nekuti hapana mutemo unovabvumidza kana kuvapa gwara rekuti vanozviita sei. Vati paramende inofanira kuumba mutemo wekushanda kwehurumende dzematunhu, uye kana izvi zvikange zvaitika vanodzipa mari yadzinofanira kupiwa pabhajeti renyika yese.
Paramende inofanirwa kundipa mutemo. Pari zvino hapana mutemo wandingashandise kuti ndipe hurumende dzematunhu mari.
Asi vaGonese vati haisi mhosva yenhengo dzeparamende kuti hurumende haisati yaumba mutemo wehurumende dzematunhu. Vachiti izvi zvinofanira kuitwa nedare remakurukota nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo nhengo dzedare iri dzichikwanisa kuumba mimwe mitemo, bumbiro haridzibvumire kuumba mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari. VaChinamasa vabvuma kukumbira mvumo kudare kuti rivaregerere nekushandisa mari zvange zvisiri mubhajet gore rino, vachiti izvi zvakakonzerwa nesarudzo dzemabyelection dzange dzakawanda zvisina kutarisirwa. Vati mabyelections aya akaitwa zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzinodarika makumi matatu dzeMDC mudare iri. Zvichakadai, dare iri razotanga kuzeya budget remabhiriyoni mana emadhora regore rinouya, uye dare iri rinotarisirwa kupasa budget iri svondo rino. Paramende yatombomisa mitemo yese yemashandiro eparamende nechinangwa chekuti nhengo dzedare iri dzipasise budget regore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington,
Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kukundikana kwehurumende kuvazivisa kuti vachawana mari dzemabhonasi riini. Zvinonzi Mauto awana mari dzemihoro nhasi asi panga pasina mari dzemabhonasi idzo vakakundikana zvakare kuwana mwedzi wapera. Vamwe vashandi vehurumende vataura neStudio 7 vasingade kudongwa nemazita avo vati Mauto ashamisika zvakare kuenda kumabhanga nhasi vachiwana mari idzi dzisina kuiswa pamihoro yavo. Mwedzi wapera Mauto aya anositanga kutambira mari muvashandi vehurumende vose vakakundikana zvakare kuwana mabhonasi avo vakazovimbiswa kuti vaiwana mari idzi mumabhanga avo chero nguva izvo zvisina kuitika. Hurumende yakanga yazivisawo kuti yaizopa vashandi vayo mabhonasi muzvikwata zvikwata asi isina kutaura kuti kutanga mwedzi upi. Varayiridzi ndevamwe vevashandi vehurumende vanga vachichemawo kuhurumende kuti izivise mazuva achatambiriswa mabhonasi aya. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti kunyange vachinyunyuta zvavo nekunonoka kupiwa mari dzemabhonasi idzi vachakabatira pavimbiso yehurumende yekuti vachawana mari idzi.
Saka izvozvi hapana vakati tanzwa kuti pane vatambira bhonasi. Hapana vati vatiudza kuti vatambira bhonasi. Saka naizvozvo tanga tiri kudzingirirana navo mazuva ese aubeta gara pasi. Zvinhu zvatibuda pasina kuti ko madheka muruda kubhadhara nawo ndeapi. Urongwa hwamaita ndeupi. Saka musangano wacho uri kunonoka kubuda zvino. Ndopapa neshungu dzedu dzekuti dei tataura izvozvo zvabuda pachena zvaigona kupa chiedza kuitira kuti vanhu vagare vakaronga. Saka pari zvino takangogara hapana vati vatanga kutambira mabhonasi avo.
Asi vashandi vehurumende zviri kuvasiya papi tichonzwa kuti mune musisina kugadzikana imomo muvashandu.
Aiwa vanhu vakangomirira zvavo netarisiro. Ndicho chimiro chiripo. Chimiro chiripo ndechokuti vanhu vakangomirira netarisiro. Vakangotarisira kuti hurumende inokurumidza kutaura kuti urongwa hwataita ndeuhwu. Hapana kutogadzikana. Shungu neshuviro yekuti zvinhu zvatanga takatarisira zviya dai zvachigadzirika dai poto yachiibva yaburiwa taudzwa kuti tiudzwa nguvai ndo mamiriro aripo iyayo.
Asika makavimbiswa nehurumende kuti mari iyi iri kuuya.
Hongu asi havana kuzotaura kuti sezvo gore rakupera tichabhadhara so. Vanositivo gore rakunopera paya vochitaura kuti tichabhadhara takadai 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 takadai. Iko zvino urongwa ihwohwo ndo havachanongobuta ivo vakuru vehurumende havasati vatipa isu sevana kuti tizivewo kuti zvavakatirongera ndezvipi. Saka shuviro huru iripo zvino vashandi vese vangotarisa kuti zvino nyaya iyaiya yatakangonzi nyararai nyararai henyu tiku kugadzirirai inongova nguva bedza asi tinokubhadharai. Zvino nguva yacho mazuva ekrismas akutozviti. Saka ndo inenge shuviro huru iri muvashandi kuti zvino zvinhu zvichakomba zvakaita sei. Zvinenge zvisina kumira zvakanaka kuti vanhu vangoita zvokungoti vari kungofungira mumwoyo vasingazivi kuti zvichazofamba sei. Saka naizvozvo tiri kudzingirirana nekuti dei takwanisa kuti tiwane musangano nehurumende nokukurumidza.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America. Zimbabwe yasvika pamarirano panyaya yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika uhoramba huchienda kumawere. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti nyika inofanira kutanga kutaura nyaya inonzi nevamwe inoyera yekuti padzorwe dhora reZimbabwe. Asi vamwe vanoti kuita izvi kukokera mhepo wakatakura mamera mutswanda. Vachina Masa vanoti kusimba kwedhora reAmerica nekushaya simba kwerand rekuSouth Africa zvapa kuti upfumi hweZimbabwe hutatarike. Vanoti nyika dzakaita seChina neSouth Africa dzave kutengesa zvinhu zvakachipa munyika zvapa kuti maindustry emuZimbabwe avharwe. Kuti tizeye nyaya iyi, Tabata vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya uye nyanzvi dzezveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Tatanga nekubvunza vaJokonya kuti vanoona sei nyaya yekudzora dhora munyika.
Chikuru chavangada kuita ndichandinoti nini, choda kuitwa zvinhu zviviri. Zviviri ndozvokutizvo ngati kudzikise mitengo yezvinhu zvenyika. Asi kudzikisa mitengo yezvinhu zvenyika zviri munomu zvinoitwa chete nokudzikisa nokuti tadzosa isusu makosti okugadzirisa zvinhu pasi. Muchirungu taakutaura atoti internal depreciation, kureva kuti ngatikate makosti makambani. Kukata kwamakosti makambani kunoreva kuti motokata mawages, mokata water, electricity, zvinhu zvakawanda zvose makosti anoita build up kuti tiwane zvinhu zvatozogona kugadzirisa nazvo. Saka tinoda kuti makosti adzikire. Kuongorora kwangu zvoda kuti tokata makosti one 75% kuti tigova competitive. Ndo one method. Yechipiri inogona kuitwa futi ndoyokuti iyo ngatichibvisa US dollar tesa local currency, tochibhadhara manje vanhu nelocal currency. Zviri kunyika kuti ngaidecide kuita zvinhu, asi ikasaita zvinhu pane zviviri zvandataura izvi hapana chinochinja munyika.
Vachitambara pinda itinzwe.
Nyaya iri kutaurwa inyaya yakaoma zvakanyanyisisa. Hongu zvekuti vanhu vachinamata ichokwadi. Kana musina karenzi yenyu zvinoreva kuti hamukwanisi kunge muchikwidziridza inonzi pachirungu aggregate demand neeconomy. I think situation inezimbabwe ndo situation yakafanana nesituation iri kunyika iya inonzi Greece. Greece wakapinda muEU zvakurova kuti wakushandisa maeuros, hawakanisungo achiprinta maeuros. Saka mapolicies avo anenge ari very very limited. Zvinoitetewo nemuzimbabwe. Muzimbabwe pane inongova tichingorelaya nefiscal policy kana national budget chete. Mandari policy yedu haisi kushanda nekuti hatina mari yedu. Asi zvakarewo zvinotiisa inotipa chirungu dilemma yekuti muikonomi hamusati maane confidence, kana kuti vanhu havasati vane confidence muzim dollar. On the other hand, dhora redu rati kushandisa raaitwa overvalued zvakanyanyisisa, rawedzera masimba tichienza misana nesouth african rand nemakwata nemachinese RMB. Saka zvaakuafekta nyaya dzeinternal competitiveness, zvaakuafekta nyaya dzeexternal competitiveness. Ndoka maakuona ikonomi ya muya yatinoti pachirungu low growth, low inflation trade. Zvinoda hatikwanisi kunge tichiexpanda economy productive base yedu musituation yakadaro. Idambudziko rakanyanyisisa.
Todzoka kwamuri vajokonya tichitarisa nyaya yekushandisa dhora remuzimbabwe, zviripo here zvekuti vanhu vave nechivimbo nedhora ravo remunyika kana kuti zviroto?
Well, ngatiti pane nguva ino hatisi kunyanya kukurudzira kuti dei yadzoka. Inini solution yandokurudzira pachinguva chino ndeyekuti maZimbabweans titore enoko, tirege kurarama borrowed times. Titore tibvume kuti zvechokwadi economy hatisi kuimanyisa nenzira dzakarurama. Saka zvatingangoita chinhu nezvokubvuma kuti tokata masalaries edu.
Vachitambara, munowirirana here nedanho iri?
Zvinowirirana nazvo. Asi maoption aripo ndeyekuita yautaura internal devaluation. Asi chimwe chakakosha ndechekuti ndibabaa nenzaniso weagriculture sector for example. I think isector ine potential yekuti tinogona kuwandudza yatingati agriculture production. Ndokunge tagadzirisa nyaya dzemaproperty rights, nyaya dzematransfer rights, kupa mafarmers matitle deeds yekuti wange wachikwanisa kuenda nemabankable agriculture plans kumabhengi kuti wange wachikwanisa kuwana mari. Ngati restructure maparastatal edu, mastate owned enterprises edu, makaenda kunyika dzakaita sana China, maparastatal ari kucontributa 45% kuGDP. MuZimbabwe maparastatal edu they are a drain kufiscus. Ngati restructure even size yegovernment yedu.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Manzwawo zvakare kubva kune vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bazi rinoona nezvekodzero muUnited Nations reHuman Rights Council rinoti richaita hurukuro dzakakosha svondo rino pamusoro pezviri kuitika muBurundi. Hurukuro idzo dzichaitwa nechina dzakakumbirwa kuti dziitwe neAmerica iyo yakatsigirwa nenyika 11 dziri muHuman Rights Council pamwe nenyika 25 dzisingakwanisi kuvhota mucommission iyi. Nyika imwe chete muAfrica, Ghana, ndiyo chete yakatsigira kuti mirishonga iri kuitika muBurundi ikurukurwe. Hurukuro dzichaitwa nechina dzichabuda nechisungo chekuti United Nations Human Rights Commissioner Zeid Raad Al Hussein atumire nhumwa kuBurundi mukati memazuva 45 kunoferefeta mirizhonga pamwe nekuudza United Nations matanho ekutora.
Vakuru vakuru vemuIran vashoropodza zvakadzama mauto emuNigeria ayo akarwisa vechitendero chechishiite. Zvinonzi mazana nemazana evanhu vakafa mukurwiswa kwakaitwa kumaodzanyemba kweNigeria mukupera kwesvondo. Paramende yemuIran yakurudzira nhasi mutungamiri weNigeria kuti aferefete kuurayiwa kwevanhu ava, ukuwo bazi rezvekunze kwenyika iyi radaidza mumiriri waro muNigeria richiratidza kusafara nezvakaitwa nemauto emuNigeria. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vanhu verudzi rwechishiite Muslims vanodarika chiuru uye vakafa mukupera kwesvondo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nemauto muguta reZaira mudunhu reKaduna State. Mauto emuNigeria anobvuma kuti pakava nekurwisana muZaria asi haasi kuburitsa uwandu vevanhu vakafa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America.
Vabereki vari kukurudzirwa kuti vave nenguva yekukurukura nevana vavo pamusoro pezvirwere zvinotapuriranwa zvepabonde kuti zvisaramba zvichienderera mberi sezvo zvirwere izvi zvichizovhiringa utano hwavo. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa negurukota rinoona nezveutano pamwe nekurerwa kwakanaka kwevana Dr. David Parerenyatwa zvichitevera musangano mukuru wakaitwa muHarare wenyika dzemuAfrica uyo wakapera nguva pfupi ichangodarika. Dr. Parerenyatwa vanoti yatove hondo chaiyo nekuti vechidiki ndivo vane utachiona wakakwirisisa kupinda mamwe mazera ese.
Ndiri kutaura kuti vabereki ngavabatsirane nevana vavo kana kuti ngavabatsire vana vavo kupota vachivapawo mazano. Noti kungoregera kuti havana vedu vafunda too much ndamamwe vamwe vabereki vanenge vachifunga kuti vana kana vafunda sitereki havachatererwa. Inini ndiri kuti aiwa izvozvo zvomuinazvo rudo rwomuinarwo kuwana wenyu munonyatsoziva imimi zvingavabatsire. Rambai muchitaura navo, munofunda zvimwe kwavari asi neukuru hwenyu munokwanisa kuvapawo ruzivo rwakadzama.
Muzvare Winnie Joyce avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvepamusoro paChinoyi University of Technology vanotsinira vaParerenyatwa kuti vabereki vanofanira kuva nenguva yekukurukura nevana vavo.
Vabereki havasi kuwana nguva nevana vachivadzidzisa pamusoro pemaSTIs neHIV nekuti vamwe vabereki vanenge vachingoti kuchikoro ikoko chero munhu akaenda kuchikoro zviri kungonodzidziswa asi vasingazivi kuti vakufanira kugara pasi nevana vachinyatsa kuvadzidzisa. Plus vabereki vakawanda vari kushayawo nguva nevana, pamwe vana vakawanda vacho vanonyanyisa kugara vari kumauniversities nekumaboarding schools ndokwavanoswera vakawanowana pavanoita nguva yavo yakawanda vari.
Muzvare Tendaizi munhu vari kuita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvekutapa nhau vari muHarare vanoti vana vari kuzongopedzisira vapinda munjodzi nechirwere chemukondombera nekuda kwekushaya anonyatsovapa mazano.
Pane kakufurirana kakanyanya kanoitika pamazera iyayo, saka vanopedzisira vafurirana kuita zvinhu zvisina kururama and vopedzisira vaita indulge mune nyaya dzezvepabonde vasina ruzivo rwakakwana kuti vangazvidzivirira sei kuti vasabate utachwana. Chiri kuitika ndechekuti vabereki vakanyanya havasi kuwana nguva yekuti vataure nevana vavo. Munoona kuti nyaya dzezvepabonde haasi mubereki wese akasununguka kuti ataurire mwana wake zvazvakaipira.
Amai Florence Jakata, avo vane makore makumi mana nemashanu ekubere kwa vanoti, zvakakosha kuti vabereki vakurukure nevana, asi ivo vana vacho vanofanira kuvaremekedza.
At the same time, ivo vana vacho futi havanzwi, havateereri. Ukavaudza vanoita zvimwe zvinhu vachifunga kuti hatisi kuvaona but remangwana racho tozovaona vaonekera vane chirwere. Kuti zviya zvakanzi vana kana over 16 anenge ane freedom, I think ndo chikonzero chitupo. Nekuti mwana kana angodarika ipapo kutanga kutiomutsura hachanyatsoteerera zvaaiita before makore iwayo asati asvika.
Baba Mupangiri Zhou vane makore makumi matanhatu ekuberekwa. Vanopanga mazano kuvanhu vane mazera akasiyana siyana pamusoro peupenyu. Baba Zhou vanoti vechidiki vanofanira kuzvininipisa pamberi pevabereki vavo sekutaurwa kwazvinoitwa muBhaibheri.
Zvava zvokungoti kumwana kana kuri kuti akaenda kuchikoro, baba havatevereri, havasina kana dzidziso yavanomupa. Motoona kuti kumwana zvaanonotaura ipo vanotora zvinodhaka. Atora zvinodhaka paya paya. Akavona mukadzi vakadzi vane mini vapabhawa paya ototeverera ototi iko hano sezvo ndisati ndaroora chiregaivo ndimbofanira kupractisa ipapapa kuitira kuti kana ndozoroora hazvinetsi. Nokudaro pakupractisa ipapo moona kuti mwana uyo ubatwa nechirwere cheAIDS.
Baba Zhou vanoti hazvireve kuti mwana haafaniri kungotevera zviri kuitwa nevamwe vake kunyangwe zvakaipa.
Makare kare kwaiva pakapasina vana vaigara mukicheni munobikigwa. Kwaiva nedare raidare rekuti taigara nana sekuru nana baba paside pemba chaingova kupoveswa moto ipapo. Ndopaiti kutairai vairaigwa vana vachizvoupenyu zvokuti iko mwana komana haafaniri kuti iko azive anorara nomwana sikana pa asati apedza chikoro. Ndo zvimwe zvikonzero zvacho zvadzidziso yaipiwa vana vakudhara izvozvo. Nokuti isusu kukura kwatakaita taiterera zvataiudziwa nana sekuru vedu naivo vana baba vedu.
Mumwe chiremba wemuHarare Dr. Tatenda Chigonda vanoti hondo yekurwisa chirwere chemukondombera pamazera echidiki yakuzobudirira zvichitevera kuparurwa kwakaitwa mushonga mutsva weTVK. Vanoti vabereki vanofanira kukurudzira vana vavo kuti vanotariswa kana vane HIV vokurumidza kupinda mishonga yekuti vararame.
Tine TB yakawanda in this country and it kana to Africa, sub-Saharan Africa. So some of these drugs kana munane TB kuti shandisa TB drug ne ARV atati na mamwe azvo haiti. In fact tingori ne one inonzi efavirenzi ndo yato kwanza kushandisa ne TB drugs. However some people cannot use iyo yazvo efavirenzi. So kuuya kwe drug iri kwatibatsira zvikuru pakuti taanimwe option in such circumstances. And this drug rine that is limited, I mean potential yoku reacta. One ni mangama drugs, two ni mangama conditions even. Yekuti toti muna nepamuviri dzingongova tikwanza kushandisa mangama mishonga nenyaya iyoyo yekuti zvinosukanganisa mwana asati aberekwa.
Dr. Parenya twavanoti hurumende ichashandisa mari inopiwa pasi pechirongwa cheGlobal Fund kuparadza mukondombera pamazera evechidiki.
Kana tichiti tiroda kupedza chirwere chemukondombera tikarega kunangana nemhuri iyoyo hapana kwatinosvika. Kuseri kwemaoko kuchiriko iyoyo munoti stigma iyoyo ichiriko asi zvaakuita onani. Saka maakuona kune vana vachibuda vachiti ndiri HIV positive, vamwe vachibuda vachiimba, zvaakuratidzikawo kuti vanhu vaakupepenuka endi vanhu havachanyanyotya ndava kuziva kuti iye zvino ukabatwa neutachiwana pane mishonga inokubatsira.
Vabereki vakazvipa nguva yekukurukura nevana vavo pamusoro pezvirwere zvinotapuriranwa vachivapanga mazano, ivo vana vacho vachizvirereka hondo yekurwisa mukondombera pamazera echidiki inogona kubudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa chedu che Live Talk The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rekushaya zvidzidzo kune vechidiki pamusoro pezvirwere zvepabonde pamwe nekubata pamuviri pasina kugadzirirwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text message panamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Tombotarisa maperero aita mitambo yenhabvu muSouth Africa nhasi. African Warriors 1, Black Leopards 3, AmaZulu 4, Thunder Royal Zulu 1, Boroka 1, Sivutsa Stars 0, Highlands Park 4, Milano United 3, Morocco Swallows 4, Cape Town FC 0, Mthatha Bucks 2, Cape Town All Stars 0, Regattas Vasco da Gama 2, Mbombela 3, Witbank Spurs 0, Engine Santos 2. Kune vanotevera nhabvu yekuBritain zvikwata zvakadai muPremier League. Ichiri pamusoro iLeicester City ine 16 games 35 points, ichiterwa neArsenal ine 16 games 33 points, Manchester City 16 games 32 points, Manchester United 16 games 29 points, kuchiti Tottenham Hotspurs ine 16 games ne 26 points.
Yashika nguwa yechirongwa chetsamba ma WhatsApp pamwe nemashoko amunoisa pa Facebook page yedu ye View Shona. Tinokurudzira kuti mudzi hama neshamwari kuti vatifarire pa Facebook yenyu imi vateereri.
Yekutanga inoti makadi zvenyu Blessing na Jonga vakomana basa munogona ndimureserewo mudzimai wangu kuBinga Florina nevana vangu kuda kwashe Divine na Terence. Ndini Manska Fabish ku South Africa.
Mumwe anoti sando dzenyu vashamarari vose veStudio 7 basa munogona guys kuno kusouth tava kushushikana nekudona kwaita rand ndofunga ari kuSouth Africa munhu ari kunyora out. Ndine Wilson Musengi Simango kuPokwane.
Mumwe anotiwo tinokutenda ive Studio 7 nebasa rakanaka rekuti zivisa zvinoitika munyika pamwe nekutitandadza. Ramai makadaro hama dzangu, ndini Patrick Wande kuGokwe nembudziya.
Mumwe anoti muri sei Studio 7 team yose, ndinongoti takusvika kumagumo eZANU PF akudona zvino masvingo eJericho. Musacheuka muridzo, ndini Wounded Buffalo Musikavano constituents ward 25.
Mumwe anotiwo sando dzenyu vashamarari veStudio 7, ndinotsvagawo munin'ina wangu Elisha Maureye wakaenda Gokwe nevekwake Makaya nevekwaMakwaya muna 2006. Kana vachizvinzwa ngavandifonere panhamba dzinoti 078-325-5875. Ndini mukoma wake Mishek Mauraye kuChimanimani kwaRusitu. Namba dzekufona dzinoti 078-325-5875.
Aiva vateereri, nguva ndoine shanje. Ngatisanganei zvakare patichawana nguva yekuverenga zvamunenge manyora. Musakanganwa kuudza shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeView Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Paramende inotanga kuziya budget regore rinouya paine kunetsana pamusoro pekuchorwa kwebumbiro remitemo negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa.
Vashandi vehurumende vopinda muzororo rekisimusi vasina mabhonasi avaipiwa zororo risati rasvika.
Vabereki vokurudzirwa kudzidzisa vana vavo pamusoro pezvirwere zvepabonde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande na Sandra Nyaira munhau dzechirungu.